the United States government.
Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wemuvhuro, ndira 8, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira vanhu kuti vatange kuratidzira nhasi. Sangano rinoona nezvemamiriro ezvinhu munyaya dzezvekudya reZimvac rinoti vanhu vekumaruwa mamiriyoni maviri nezviuru zvinomwe vanoda chikafu sezvo vatarisana nenzara inotyisa. Hurumende yoita musangano nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries kuzeya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rukurudzira vanhu vemunyika kuti vabatane nhasi mukuratidzira kutsutsumwa kwavo nekwarinoti kumbunyikidzwa kwekodzero yevanhu yekuratidzira murunyararo. Mapurisa arikurambidza vanhu kuratidzira achiti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Misangano yakawanda yaida kuitwa nevanopikisa yakarambidzwa nemapurisa achipa chikonzero ichi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 nemutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Asi musi wemuvhuro 8 ndira 2024, tikukurudzira vana vese veZimbabwe vane nguva vaine tarisiro vakamirira gwara regutsa ruzhinji kuti richazvarwa, vakamirira dzidzo yakanzi ichauya ichibhadharwa nestate, vakamirira justice, freedom, equality kubva pazvakarwirwa nemadzitateguru edu vachinji vakafa kusvika tawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kuti vaende kumabus stop ari pedyo navo. Uri mudunga munhu kana kuti muri mumagroups, motorwa mufananidzo muchisheya kugara kwatiri kuita kumabus stop uku kuchiratidzo chekuzivisa vari kutungamirira kuti tichiri takamirira, tiri chakamirira promise yegutsa ruzhinji, tiri chakamirira promises eliberation akarwirwa hondo, tiri takamirira zvakapromiswa neconstitution ya2013 kusanganisira Bill of Rights kunzi munhu nemunhu achawana pekugara, achawana dzidzo, achawana health care, kuti kuchave nedevolution, kuti vanhu vese vachaenjoya marights avo, freedom of association and assembly, vanhu vachakwanisa kutaura vasina anovambunyikidza, vanhu havazomanikidzwe kutsigira bato ravasingadi. Tichiri takamirira mapromise yemubill of rights iyo inosungirwa kuti vanotungamirira vange vachirespekta. Saka kugara pabastop apa kurangaridza vanotonga kuti tichiripo paliberation promise, tichiripo paconstitutional promise, takamirira delivery yemandate. Saka tokurudzira vana ndokuzuva rekutanga tichange tichidzokorora kuita izvi mivhuro yoga yoga.
Vamasaraure, izvi zvinosvitsa zvichemo zvenyu kuhurumende nenzira ipi?
Vanhu vanenge vakagara kumabus stop pava vachanga vachitumira mifananidzo yavo pamadande mutande atinoziva kuti hurumende ichange ichionawo hurumende zvakare ine vasori ichasanga vachanga vachivazivisa kuungana kuri kuita vanhu totarisa kuti pavanoungana vanhu vanokwanisa vanogonanga vakabatawo maplakads anotaura zvichemo zvavo asi vanotya kubata maplakads vanongozvigarira zvavo nekuti tagara tataura chinangwa chekuti vanhu vakaunganirei tinovimba kuti mashoko ese aya atenge achisvika kuhurumende ichimbidze kugadzirisa zvichemo zviri kushochema nevanhu.
Mutungamiri wesangano reATUS vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mubatanidzwa wehurumende nemasangano akazvimirira oga munyaya dzezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzekudya reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vakatarisana nenzara inotyisa munyika. Kubva mumwedzi uno kusvika muna kurume vanhu vanosvika zvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 28% pavanhu vose varumaruva vakatarisana nenzara. Izvi zviri kuuyawo kunyange hurumende yaimboti matura akazara uye Zimbabwe haidi rubatsiro kubva kune dzimwe nyika kanawo kumasangano anobatsira nechikafu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekudya uye vaimbotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga.
Makadi vaWande, hongu gwaro reWorld Food Program ndariona. Zvinopatidza nepamusana pekuti nyika inodaro yasangana nenzara yakaoma. Sezvatinogara tichitaura vaWande, mwedzi inoti November, December, January, kudzamara taenda kunosvika muna February, mwedzi inenge yakaomera maholds akawandisa nepamusana pekuti chikafu chinenge chakambokohwiwa ndonguva yachinenge chapera. Ende vanenge vaine chikafu chavo havachatengesa nepamusana pekuti havana chokwadi chekuti gore rineri racho richapera rakaita sei. Vanhu vanozotanga kutengesa zvikafu zvavo vaane chokwadi chekuti regore rinoya rinokwana. Idi pandainzwa nezuro bhageti rechibage rakwira zvakanyanyisa, ukatoriona kwarakachipa ndokwaraakuita $8 as otherwise riri kuita $10. Zvinoreva kuti chibage chiri kutengwa nevanhu chakwira mutengo kusvika kudhuze $600 per ton, inova mari yakakwirisa zvikuru kune munhu anenge akagara hake pamba asina kwaanoshanda. Saka tiri kudayira kuti tiri padambudziko rakati simbei nenyaya yezvekudya.
Reverend Matonga, chii chingaitwa nenyika mukugadzirisa nyaya iyi?
Chiri kuda kuti chiitwe nenyika ndichocho chekuti vanhu vanoda kuti vakurudzirwe kurima. Hongu tiri kuzviziva kuti vana president vari kuedza kukurudzira vanhu kuburikidza neurongwa hwepfumvudza kuti vanhu vagone kunge vari food secure. Zvinoda kuti zvirambe zvichikurudzirwa, asi nekuda kwemamiriri ekunze chinhu chiri kunyanya kudiwa chaicho kuti madiridziro amutsiridzwe uye varimi vakuru anonzi commercial farmers adzokere muminda kurimira nyika. Chinonyangarira vanhu vekumaruva matinoti mapeasant farmers ndechekuti vanoaffectwa nekumamiriro ekunze nyore nyore, nekuti izvozvi mukatarisa mvura yakatinonokei kunaya, vanhu havana kunge vakadyara vashoma, vanhu vane chibage changa chabuda vanhu vari kutanga kukanda mbeu pasi. Kazhinji hatinyanyodyara muZimbabwe munomu muna January, haisi yatova nguva yekusakura. Saka kuti munhu ashinge kuda kutanga kuisa mbeu muno muna January, vazhinji havachazviita. Saka kureva kuti vanhu vakawanda vanenge vasina kudyara.
varimi vanga kurudzirwa sei kuti vatange kurimira vanhu zvakare.
Tinodaira kuti madiridziro ma irrigation pamwe chete ne ma commercial farmers anoda kuti apuwe incentive yekuti adzokere muminda kurimira vanhu. Vanhu vakati wandei vari kurima ari kunzi ma commercial crops akadai na fodya, asi fodya haidyiwi. Nyika irarame pamwe chete nekuguta kudya fodya. Saka tinoda kuti vanhu vakurudzirwe sezvakamboda kuitwa paya pakaitwa command for agriculture. Munoona kuti gore rimwe chete vanhu vakakwanisa kuzadza matura. Saka dai kuri kunzi hurumende yaikwanisa yaida kuti iise mari muvarimi nekuvabatsira kuti vakwanise kudzokera mukurima zvakare.
Nyanzvi munyadzezve chikafu uye vaimbotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI mukupera kwesvondo rakaita musangano nehurumende kuzeya mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi uye kwedzerwa kwemitengo yezvekudya nezvimwe kuburikidza nemutero wevalue added tax. Mutero uyu wapa kuti zvinhu zvakaita sechingwa, shuga, nyama nezvimwe zviwedzerwe mutengo zvakanyanya. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vakawedzera mutero uyu kuti vawane mari yekupa mapazi ehurumende mubhajeti ravo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Gungano guru ravamabhizimisi rinonzi iro Confederation of Zimbabwe Industries rakaita musangano nehurumende raisa zvichemo zvaro pasi. Zvichemo izvi zvakanyanya zvavakaisa kuhurumende inyaya dzemitero inodaidzirwa nehurumende inenge ichichajiwa vamabhizimusi. Vamabhizimusi vozochajavo vanhuwo zvavo vanondotenga zvinhu zvavanotenga muzvitoro. Saka vamabhizimusi vanoti aiwa, mitemo yamakaisa iri kutiremera isu vamabhizimusi. Kutiremera kwairi kuita isu vamabhizimusi inozingie taakuisa vokuti iremere vatengi vomuZimbabwe. Zvinozobva zvaita izvo kuti kuvandudza ufumi hweZimbabwe kunge kusingaendereri mberi, nokuti tinoziva isu kuti vamabhizimusi ndio musimboti woufumi hwenyika. Kana tichitaura zveufumi hwenyika tinenge tichitaura isu vamabhizimusi, nokuti vamabhizimusi ndivo vanopa vanhu mabasa. Vamabhizimusi ndivo vanofanira kunge vachitsiura hurumende sezvavaita nedanho ravaizotora iri vakanyora gwaro vakati mitero yenyu yamiri kuisa yana vati yai yana sugar tax yai yana 10% yeye yokuchinja mari rama US dollar inotiremera isu vamabhizimusi. Saka ikatiremera isu vamabhizimusi yatoremera nyika yose, hakuna kwatiri kuenda.
Professor Masocha, hurumende yakaterera here? Yakapindura chiti
hurumende ikaterera ikati chimboshandisai mitero yegore rapera ra2023. Iyi mitero yakanga yaiswa navamutuli yekuti inge ichitanga panotanga gore rino, toramba tichitaudzana tombomira tione kuti zvinosvika kupi. Saka ndopa zvasvika ipapo tinoti isu kuteerera kwaita hurumende ichiteerera vamabhizinesi ngaizame kunge ichiteerera vanhu vese vatinoti mastakeholder vaya vanosanganisira iwo mabhizinesi, vanosanganisira zvekare vatengi, masangano avatengi angava okumatransporti, angava masangano okunana diesel nepetro, vavateererewo vahwe zvichemo zvavo vagoona kuti vangashandira pamwe sechuma chomuzukuru.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare vari kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yang yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanana mangwanana apo Studio 7 mamuka sei. Indinongoti ZANU-PF yaondwa nyika yatadza kutonga nyika ZANU-PF. Dai mutori vamwe kauya munotifarai marapirwa musapota muchitombomuisa zvenyu kuzi anototara zvinobhohwa fanika mugwadu. Hatitombodiko munzwa chamuchosi uyo anovamunoti svabangu haasi munhu wetiriposi ari kutoshandiswa nezanupiefu namunangagwa wenyu ndiye ari kutomushandisa anzi aitonge fanika munhu wetiriposi easi ari kutoshandiswa dai atori mumwe asiyana nazvo shura munhu ungachemere musoro wemwe munhu kowako ngaashandise musoro wake zvinondirwadza izvozvo kuti munhu anochemera musoro wemwe kowake ZANU-PF yaoneswa nhamo netriple c okay ibato rakazodzwa nemweya mutsvene chaivo
mukoma dhanonoga mambamuka sei isu tambamuka mukoma blessing arume ngatinambonyataurira nachokwadi ngatirekeguyuro imbwe tikavega mupini from 1980 kusvikira pari zvino mwana akaberekwa 1980 kusvika am 42 years ifotozkureva kuti kana ambari mai atona zukuru kana ambari baba atona zukuru haukama akatanga kutonga nyika 1980 kusvikira pari zvino makore amangani mwana akaberekwa 1980 akatopinde basa akutosenza mabasa anope mari kuchengeta abereki ake nekuchengeta zvizukuru zvake ko akamba atonga nyika kubva nguva yayo kusvika iye zvino kunombanyatarwa nyaya yepenjeni penjeni penjeni inopuhwa anhu akambaita sei penjeni inamba apuhwa anhu akambanyaita sei amwe akutonga akwegura amwe akutonga ana sekuru ana mbuya dzvanyirirani kokusiya kupinda ana pabasa imwe akweguru mogara pasi ana sikotisa kupwanya akuita basa rekuuraya anhu kuti sikotisa kupwanya ambopinde pabasa paarapo akauraya anhu akawanda achitsotsa anhu achiudzingira anhu angadzori aide ropa ndo upenyu anhu ezanupiefu kurarama ngeropa reanhu udzvanyiriri
Studio 7 makadii apo ana blessings uyuana tatenda hwande nevamwe vese vari pastudio 7 apo tofarira chirongwa chenyu zvemutsigiri mukuru kuno kumycentral kuno zvinonzi mawere kana kuti Mr. Rushinga
ndarwadziwa hangu nevanhu vanei vakadhirikigwa kumugoti weRed Wing Mine vanhu vezano vanasa kupwanya manje manje wakapwanya tafuma nemasaya vanhu vezano nyarai vanhu masviwa hamuitsitsineiko moda kuti vanhu vaperere zvoka vapera muchatongani vanhu vezano nourayireiko vanhu kana mugodhi usingaiti kuti upindiwe navanhu hauiti mongopinza vanhu nokuda kwokuti ndimwi muri pazvigaro vanhu vezano please nyarai regai kuuraya vanhu senhunzi munhu munhu chero bhaibheri rakati munhu avura uwani munopinzirei kuvanhu pasi pemigodhi yenyu yakavora vanasa kupwanya mangwana zvichakuwanai handeitioni
mamukasei vashamariri vestudio 7 mamukasei meshe mungadai muri tinotenda kana masferawo zvakanaka nokumuka kwazvo uyu munhu akagwa uyu seiondoka nyika akatarisa tatotarisa kubva paakatonga pa mugabo aitenganani zvinhu zvaioma but zvaitenga zviri nhani pana zvinozvo zvinozvo zvaoma kudarikidza kuti tizive kuti zvaakavimbisa vanhu uri kuzviita here hakuna marodhi haana kumira musha asi uri kuti nyika ndiri kunasira vanhu vari kungongarangadzwa zvisina kwazvakatarisa wongozwa kuti waenda waachaoneki waenda waenda tiri kurwadziwa ndizvo tirikurwadziwa ndizvo ndieriya mapakame kumozambiki
mangwanani vajonga kandimire netimu yenyu indoda kutaurawo maererano nenyaya yemaschool fees yevana yechikoro tichikumbirawo dai maudzawo hurumende yedu kuti dai yaonawo kuti vana muzvikoro vaenda kuchikoro yaprioritiza nyaya dzedzidzo vana vakudhakwa vana vechikoro vakudhakwa nekuda kwokuti vana vazhinji vari kudropa out zvikoro. Izvezvi vari kutaura kuti vakanyora magrade 7 vasina kuvane zvikwereti zvemari, havavapi mari zaudzi. Mwana iyeye anoenda kuchikoro chirudzii? Apa mwana anenge akapasa, mubereki haana mari, vana vanoiwanepi mari, vabereki vanoiwanepi mari? Zvinhu zvakaoma kudai. Tinobhadharwa nemabhondi. Muzvikoro unenge une chikwereti chemaUS. Tatikumbirawo hurumende ngaimbopatarisisawo ipapo. Dai yapatarisisa chaizvo, nekuti dambudziko revana rekumwa zvinodhaka harifi rakapera munyika medu kana hurumende isingacherechedzi dzidzo dzevana kubva kumagrade 7 kusvika kumafomu 4. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei nezvimwe zvatinotipfenyura sevatori venhau. Isu hatina kwatakarerekera, uye vatereri tinokukurudzirai kuti kana muchitaura zvikuru nezvenyaya dzekupondana kana kudii, munenge muchiti munhu anopomerwa kwete kuti ndiye akapara mhosva, kuti tikwanise kunge tichitepfenyura mashoko enyu, tumirai mazwi enyu paWhatsApp. Namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 18, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumira nhau ngavaite zvekunyora kunhamba idzodzi, kwete kutumira audio. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari kuJordan neQatar nhasi, uye vari kutarisirwawo kusangana nevamwe vatungamiri venyika dzemumiddle east nechinangwa chekuti hondo ipere uye isapararire mudunhu remiddle east pahondo iri pakati pechikwata cheHamas neIsrael. Mumusangano nemutungamiri weJordan Mambo Abdullah nevanotungamira Qatar Eme Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, America mumusangano uyu yati iri kuda kuti uwandu hwevanhuwo zvavo vari kuurayiwa muGaza huderere, uye kuti dunhu iri rikwanise kupiwa chikafu. VaBlinken vari kutarisirwawo kuenda kuUnited Arab Emirates, Saudi Arabia, Israel, West Bank neEgypt. King Abdullah vati Israel ikaramba ichiita zvekurwisa Hamas zvichapa kuti hondo iyi ipararire mudunhu remiddle east. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mumwe mudzimai ange achiratidzira kuti madzimai emuIran asamanikidzwe kupfeka madhuku ekuvhara zviso zvavo. Roya Eshmati arohwa shamu 94 achinzi ari kutyora mutemo wezvinotarisirwa kumudzimai kana achifamba munzvimbo dzine veruzhinji. Eshmati akasungwa muTehran muna kubvumbi gore rapera mushure mekuburitsa mufananidzo wake padandemutande asina dhuku iri achiratidzira. United Nations inoshora zvirango zvekurova vanhu neshamu kana kuvadimbura dzimwe nhengo dzemuviri yavo. Paita gakava rakakura pakati pebato remaDemocrats nemaRepublicans muAmerica panyaya yekupinda kwevanhu vakawanda vari kuda kuedza kutsvaga upoteri. MaRepublicans anoti izvi zvikasagadziriswa acharamba kutambira budget zvichapa kuti mamwe mapazi ehurumende ambovharwe. Mukuzeya nyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiem.
Kubhodha kuri kunetsa ende kuri kuita senge kuri kuwanda vanhu almost every day. And America panguva pfupi yapfuura iyi yakakroza anganzi malegal entries ekupinda muAmerica. Nguva pfupi yapfuura iyi vaBiden nehurumende yavo vakavhura ma kuboda ne Mexico vachiti kuda vanga vaita crisis yekuboda kuti inde under control. But tikuona kuti pamazuva pfuura pakaita futi an influx yevanhu vari kupinda and vari kuti vanhu vanokwana 11,000 vaibatwa like every day. Zvinotaudza kuti inyaya yacho haisi kunyanzo kupera zvakanyanya. But tinoziva kuti kuwanda kuri kuita vanhu paboda repa Mexico, especially southern border irori, inyaya yecrisis iri kuitika kunyika dzakasiyana-siyana musouthern America nedzimwe nyika dziri kutamburawo dzinenge dzine hondo. Vamwe vari kudzidza nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisirawo maekonomi yavo anenge asina kumira zvakanaka. Ende uyezve nyaya dzekuti mahurumende dzavo dziri kutyorawo kodzero dzevanhu. Izvo zvinoitisa kuti vanhu vavo vachitarisana neAmerica iyo inoonekwa senge inokoshesa kodzero dzevanhu. Saka tichiona vanhu vakawanda vachizouya vachizosangana kuMexico border uko vachida kupinda muAmerica.
Iyo Mexico sei ichirega vanhu vachibva kune dzimwe nyika vachipfuura nomunyika mavo vasingavamisi?
Nyaya inonetsa ndiyokuti iyo Mexico pachayo inyika iri kutozvitamburawo zvayo in terms of kuona kuti vagadzisa crisis, nokuti iyo like mawandiro akaita vanhu vanenge vachipinda nemuMexico macho. I think inyaya yokuti it's overwhelming kwavariwo zvokuti vari kutotadzawo kucontrolawo anganzi vari kuvati pachirungu anonzi macaravan evanhu vari kuya vakawanda vari huwandu in thousands, zvokuti vanongosvika vachiita pachirungu tingovanga kuti bulldozers vachingopinda munyika mavo vachiendawo kuboda reAmerica kuti vapfuurirewo vachienda. Saka ndoona sekuti imwe inyaya yokuti iyo Mexico pachayo hainawo capacity kana kuti hainawo mari yokuti ikwanisewo kuti ive ichiisawo maresources towards kustopa vanhu. But uyezve I think kuonawo kuti vanhu vacho vanonga vachipfuurirawo vachienda kuAmericawo, saka izvozvo I think zvinongozoonekwa senge zvinenge zvichizosolvawo problem yeAmerica. But pane mitemo uripo wakaiswa neAmerica chisanganisirawo futi zvekare Mexico nedzimwe nyika dzakaita sana Guatemala nedzimwe I think vana El Salvador, unotaura kuti kana wakapfuurawo munyika idzodzodzo dzinenge dzakaita sedziri paagreement ipapapa hauzokwanisi kuva uchikwanisa kuapplya for asylum wapinda paboda rekuAmerica. But handione senguti vanhu vakawanda vari kuzviteerera izvozvo. Vanhu vakawanda tinonzwa kuti kana vazosvika paboda ipapapa vamwe vacho vanorasa mapassport, vamwe vacho vanorasa magwaro ekuti vanoonekwa sei. Saka zvinozonetsawo zvekare kuti vanhu vazoprosesewa vachinzi mapfuura kunyika idzodzodzo pasina humbo kuti vapfuura nemunyika idzodzodzo, nokuti kana munhu akare kana apinda muAmerica anenge ava neinonzi due process yemutemo, kuti kana wapinda munomu wafanira kupfuurawo, kuti kana uzobuditsiwa wafanira kupindawo kumataredzi immigration court. An immigration court yobva yapa mutongo yokuti iwewe nokuti wakatyora mutemo uyu kana kuti iwewe nokuti wakazoita izvi unofanirwa kuva uchibuda muAmerica. But izvozvo zvekare ndo zviri kukonzeresawo futi kuti paitawo madelays muma-immigration court, because nokuwanda kwakaita vanhu sezvandataura kuti 11,000 vari kuwanika vachipinda every day zviri kukonzeresawo zvekare kuti ma-immigration court and ma-immigration officials anofanira kuva achitonga nyaya dzakadai so ave futi ari overwhelmed. Saka nyaya dzakadai so hadzizovi dzichitongwawo nokuva fast kana kuti nokukurumidza kunofanira kuva uchitongwa nyaya, nokuti vanhu vakawanda vari kupfuura paboda kupfuura the capacity inokwanisa kuve ichiitwa nemaimmigration officials.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas naTanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti vanhu vanofanira kutanga kuratidzira nhasi vachinyunyuta nekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo nehurumende. Sangano runoona nezvemamiriro ezvinhu zvekudya redzimfak rinoti vanhu vekumaruwa mamiriyoni maviri nezviuru zvinomwe vanoda chikafu kutanga mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti muswere zvakanaka. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.